mangwana tirikutarisira kunge tiri mudunhu rekwamurewa uko kwatichange tichinoita programu yezonde ramambo uko kwatinenge tichienda kunobatsira pamunda wamambo uyo unochengetedza dura remudunhu ramambo rekwamurewa ikoko panyaya dzechikafu saka tichaenda tiri mapato matatu tichienda kunoshanda mumunda mamambo tichipromota kubatana tichipromota runyararo tichipromota kugarisana kwakanaka mumisha nemumatunhu akasiyana-siyana zvisinei nenyaya dzepolitics tichitarisa kuti mapato ese ari matatu tinogona kurima uye tinogona kukohwa tichiisa mudura ramambo iro rinogona kuraramisa munhu wese ari mudunhu imomo zvisinei nenyaya dzezvematongerwo enyika.
Muri kuona muchinyatsobatanidza vanhu here tichitarisa kuti dzimwe nzvimbo seikoko kwakambowanikwa kuchirohwa vanhu nezvimwe zvakadaro panyaya idzodzi dzematongerwo enyika?
Hongu pakutanga vanhu zvinenge zvichivashamisa kuti zvinogona kuitika here izvi, asi tiri kutarisa kuti kwatiri kusvika zviri kubva zvanyatsotambirisika chaizvo chaizvo nde zviri kubva zvaratidza kuti izvo humwe chete hunogona kuita kuti tiumbe nyika, humwe chete haurevi kuti munhu uchanovhotera bato rausingadi, humwe chete hunotarisa kuti tikashanda pamwe chete tinogona kuhwinza budiriro munyika, tinogona kuhwinza kugarisana kwakanaka, tinogona kuhwinza kutrustana amongst ourselves and zvogona kubuildawo nyika yedu takabatana sevana veZimbabwe.
Mataurazve imi kuti muchaita mitambo yenhabvu, mitambo iyi ichaitwa rini, kupi?
Mitambo yenhabvu tiri kuiita nomusi wechina unova musi wa11 kuchikomba central panonzi pamasasa township. Apo mapato matatu ese zvematongerwo enyika vanenge vachihwinza vakomana vechidiki vachange vachitamba nhabvu iyoyi vakapfeka matisheti avo akasiyana-siyana kutaridza kuti aiwa even kana kumitambo chaiko chaiko vanhu munogona kuonekwa muchibatana kusumudzira nyika yenyu.